akasiyana siyana kusanganisira vekunze kwenyika varumbidza vadhavengwa semunanga yakazvipira mukurwira rusununguko kwete rweZimbabwe chete asi rwenyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica. Asi zvabuda pachena kuti pange pane kusawirirana pakati peveruzhinji nevamiriri vehurumende kusanganisira vange vakabata urongwa hwerufu urwu sezvo pamboita makakatanwa ekuti anotaura neasingataure ndiani. Kurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo avo vange vachitaura vakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasoveredzwa vakatadza kupedza nhauro yavo yavange vachifanirwa kupa. Vamunangagwa havana kuuya parufu urwu uye tsananguro yabuda mumapepanhau ehurumende ichibva kumutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba ndeyekuti vamunangagwa vaiuya parufu rwavadhavengwa nekuti kunyange havo vakaitwa gamba renyika mhuri yavo yakasarudza kuvaviga kumusha kwavo. Zvichibva kupindira kwemhuri yavadhavengwa, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vazopiwa mukana wekutaura mushure mekunge vadhavengwa vavigwa uye vashora nyaya yekuti mutungamiri wenyika havana kuuya parufu apa. Vachamisa vati vadhavengwa munhu anorangarirwa serimwe remagamba makurukuru munhoroondo yenyika yeZimbabwe.
Hachisi chinhu chinorwadza here kuti tine mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaSiril Ramaphosa vatumira nhume inovamiririra asi tiine vatevedzeri vemutungamiri wenyika nemutungamiri wenyika wacho vachitadza kuuya kuzopa ruremekedzo kumurume uyu. Zvinhu zvinosuwisa uye mwoyo wangu warwadziwa zvikuru kuti vatadza kupa ruremekedzo rwakafanira kumurume uyu.
Gore rapera vadhavengwa vakabuda pachena kuti vaizotsigira vachamisa musarudzo wemutungamiri wenyika vachiti vachamisa ndivo vaive munhu aifanirwa kutungamira nyika kwete vamunangagwa. Kurukota muhurumende yeSouth Africa amai Ayanda Dlodlo avo vataura vakamirira mutungamiri wenyika iyi vaSiril Ramaphosa varumbidzawo vadhavengwa segamba guru vakati vaive munhu ange ane muono wakakura vasingarwire rusununguko rwenyika yavo chete asi rwenyika dzose dzemuAfrica dzaive pasi peudzvanyiriri. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reZapu vaIsaac Mabuka vaudza Studio 7 kuti kufa kwavadhavengwa kurasikirwa kukuru.
Vadhavengwa vavanga vari munhu wevanhu vese muno muZimbabwe, vaida munhu wese. That's why uchiona nhasi vanhu vese nevehurumende nevamanye mapati vari pano apa kuti vavige gamba. Igamba haikona reZapu yega, haikona reZimbabwe yega but international.
Mumwe aimbove murwiri wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra vaBasta Magwizi vati vadhavengwa vafa vasina kukwanisa kugadzirisa zvimwe zvezvinhu zvaiva pakati pemwoyo wavo kusanganisira nyaya yegukura hundi pamwe nekutorerwa midziyo inosanganisira zvivakwa nemagwaro enhoroondo yehondo kwakaita bato reZapu nehurumende. Vamagwizi vati vadhavengwa vaive munhu aikoshesa zverunyararo saka nekudaro ivo vachaedza kuti zvose zvaifanirwa kugadziriswa zviitwe murunyararo.
Idzi nyaya dziri nhatu, maproperties, marecords eZipra negukura hundi, ndizvo zvakanetsa vadhavengwa. Vaitidzidzisa mazvese kuti kana tazoenda vakomana sandai nyaya idzi, nokuti idzi nyaya idzi ndidzo dzine nheyo yenyika. Mukatadza kudzigadzirisa nyaya idzi hakuna runyararo ruchazova muno muZimbabwe. Hatigoni kuzorwa tirisu, asi vana vedu vachasumuka. Zvandiri kutotaura izvezvi sokunge fanika ndiri kushopera, asi ndivo zvichatoitika chaizvo chaizvo. Zviri nani, ngatidzivirirei mhirizhonga, ngatidzorerei zvinhu izvi kuvaridzi vazvo. Iyo hurumende yedu iyi ngaichibva yauyawo pedyo yofa yabatsira kuti runyararo rwepo. Chatinotsvaka isusu vana vadhavengwa ndezvokuti tivake runyararo.
Ishe Nhlanhla Yamangwe ndiweni vanove ishe wenzvimbo yendava zinduna avo vazopiwawo mukana wekutaura paguva ravadhavengwa vabuda pachena kuti maonero avo ndeyekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Vadhavengwa avo vaizivikanwa nerimwe zita ravo rekuhondo rekuti The Black Russian vanonzi vaive vagara vaudza hama neshamwari kuti havaizoda kuvigwa panzvimbo inovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre sezvo vaisawirirana negwara rebato riri kutonga reZANU-PF. Pakabata naZANU-PF nePF Zapu muna 1987 vadhavengwa vakamboramba kupinda muhurumende yava Robert Mugabe asi vakazonyengetedzwa namushakabvu Joshua Ngomo vakaita gurukota rekupedzisira kutoreswa mhiko pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa weZANU-PF nePF Zapu muna 1988. vadavengwa vange vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vakashaya nechirwere chechiropa nemusi wechipiri svondo rapera muNairobi guta reKenya vachibva kunorapwa kuIndia. Vasiya mudzimai zvodwa, vana vashanu pamwe nevazukuru. Hurumende yakavaita gamba renyika asi mhuri yavo yakasarudza kutevedzera chido chavo chekuti varigwe kuNtavazinduna uko kwakaradzikwawo amai vavo. Ndakamirira Studio 7 kuNtavazinduna, ndini Taurai Shava.